Ndine urombo kuti vamugwadi vari kutora basa risiri ravo. Angoriwo mushandi wezanu PF. Handifanirwe kunge ndichipindurana navamugwadi. Ndinopindurana navakuru vavo because ini ndiri mutungamiriri webato rinonzi Front for Economic Emancipation in Zimbabwe kana kuti FISM chidimbu. Saka kupindurana navamugwadi ndinenge ndichitambisa nguva yangu. But zvisinei, for the benefit yemaZimbabweans, vamugwadi vanoda kuti vayeuchidzwe kuti we are a political party, we have a right to make comments about any issue, be it political, social or economic, that affects maZimbabweans. So presa yandakaita ndaitaura position yepati yedu nemaonero atinawo uye andinawo on a number of issues.
Sei muchiti mune kodzero yekushora kana kupikisa vamunangagwa?
Mukoma, munorangarira kuti muna 2017 ZANU PF payakatadza kudila nemasuccession issues ayo, zvakaita kuti nyika yose ibatanidzirwe munhau dzezanu PF. Vanhu vakagumisira vava kupinda mumastreets vachimacha because ZANU PF yakanga yatadza kugadzirisa nhau dzavo dzekutungamirirwavo. So there is nothing treasonous pakutsanangurira vamunangagwa kuti garai pasi nemakomuredzi enyu mutaurirane zvinhu zvisati zvaita manyama amire nerongo. There is nothing treasonous about that.
Ko zvamuri kunzi makutambira kunonyudza navamugwadi makuita mhosva huru huru chaizvo inonzi yetreason.
And vamugwadi ngavasafunga kuti seni hangu ndinotyisidzirwa nekunzi munoshedzwa. Aiwazvo kushedzwa izvi tanoita nazvo. Takabvira kushedzwa munguva yavamugabe, but tinongoramba tichitaura chokwadi. Kana vaine zvavanoda kuti vaite pamusoro peupenyu hwedu, vakasununguka ngavaitezvi nekuti masimba vanawo. Asi zvavari kuita hazvipedzi dambudziko riri mubato ravo. Ngavatarisane nedambudziko riri mubato ravo vagogadzirisa, nekuti hatidi kusikirwa mabasa muZimbabwe, nekuti kana vatadza kugadzirisa nhau dzemubato mavo zvichagumisira zvoafekta ruzhinji rweZimbabwe. Hatigoni kuignora nhau dziri kuitika muZANU PF because ZANU PF is the governing party and whatever that happens in the governing party has got repercussions or ripple effects on the generality yevanhu vanoincluda nani ZANU PF members. Pakaitwa operation Restore Legacy muZimbabwe, haina kuafekta vanhu veZANU PF, yakaafekta again the generality of the people.